Nyaya yokuti tishanyire vabuye vedu vemuAfrika inyaya yokuti titaurirane tigadzirise nyika sezvamunoona nyika yeZimbabwe yakandwa nhamo neZANU-PF. Nhamo iyi haisi kupera. Vavakidzani vedu ndoo vari kugara vachitora maZimbabweans avo vari kubuda muZimbabwe in their thousands vachienda kuSouth Africa, Mozambique, Zambia, Botswana, Namibia nedzimwe nyika dziri kumusoro-soro. Isisu tine shoko rimwe chete ratinenge tichida kutaura nevakuru vakuru vemuAfrica kuti demokrasi ikagadziriswa muZimbabwe, vanhu vakabvumirwa kushara hurumende yavanoda, vanhu vakabvumidzwa kugara vachitevedzera marights akanaka akabvumiranwa nevanhu vagari vemuno muAfrica, nyika yeZimbabwe inobudirira. Ende vana veZimbabwe vanowana mabasa muno nekuvaka mabhizimisi nekugadzira misha yavo muno muZimbabwe zvakanaka, vasingamanye-manye kuenda kune dzimwe nyika.
Inyika dzipi dziri kutarisirwa idzo kushanyirwa navabiti pavachange vari kushanya imo muno muAfrica?
Muno muAfrica tichashanyira Botswana, tichashanyira South Africa, tichashanyira Zambia, tichashanyira Nigeria, Kenya, Ghana. Idzi inyika dzinova idzo nyika dzine zvokuita, dzine mafambiro akafanana nedu.
Pane nyika yamuchatanga nayo here?
Kutarisira kwatinoita ndikwekuti hamungangosviki kunyika yevanhu sesvikiro. Munotarisawo purogiramu dzevatungamiri ivavo, matarisa purogiramu motungamira. Asi chataa takatarisira ndechekutanga neBotswana inova iyo chea weSADC, then itotevera neSouth Africa inova iyo irikisa mutemo yakati wandei iri kusunga maZimbabweans.